wazulu nyaya hiyo yotisina kutombopinda mukati mekuti zvii zviri kuitika panyaya yose zviri kunziri kumatare hatingadi kutamba nenyaya iri kumatare asi chinoshungurudza handi kuti nyaya iri kumatare asi kuti mari dziri kutaurwa ipapa vazulu dzekuti chokwadi chokwadi munhu anoda kumbaaipeka pamumwe kudai kunzi kumbaaipeka badzi badzi pamumwe kunzi 1.4 million vanhu vari kurara pamabhanga vachishayiwa $17 ya akatoshandira irimo mubhanga yaasiri kugona kutora munhu umwe ari kunzi ari kuda rini ye 1.4 million zveupfumi munyika zvakaita manyama ire nerongo upfumi munyika kuita kumbaaimira nemusoro chaiko chaiko kudaiwo zvinhu zvichikwira vanhu vachishayiwa zvinhu zvekudya kuenda kuzvipatara hakuna kana mishonga vana vanodzingwa kuzvikoro nenyaya yekushayiwa $10 yekuti vange vachibhadhara kuti so vawane dzidzo dzidzo inhaka yamangwana asi umwe munhu anenge ari muzimbabweni achinzi mukuru mukuru anotungamirira anofarira vana mudi wevana anenge achinzi mumwe wake unofanira kuti kupfeke rini inoita 1.4 million votokikirisana kikiri 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 1.4 million
pane chakaipa here vamabhengi kana amai mugabe vachikwanisawo kubhadhara mari yacho
tinobvunza kuti kukwanisa kunobvepi maziviro zivira atinotoita chaiwo ndeyekuti ivo vachitaurawo nevamwe vachitaura vanoti ivo bhizimusi ravo guru ravanoita ndiyo Gushungu Diaries vachitaura nyangwe vamwe vanoongororawo zveupfumi vanoti Gushungu Diaries haisi kumboita mari inganzi imari ine mutsindo pane pandaitoyerenga pavaitonzi vainziwo vaida vaitombofunga zvokuti dai zvipi zvinodei vakatoitengesa saka chokwadi chiripo ndechekuti kumukaka hakuna mari yekuti vangatenge rini ye 1.4 million zvimwe zvezvavanoita ukangobvisa zvemukaka zvatinoziva zviri pachina zvavanoita kuti vanochengeta nherera asi kunherera uko kwaakufi kunenge kuchinzi kunobuda mari